Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 19 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Cycle ya EWS yakapera muna machi. Asi hazvirevi kuti vakuda muprogram kwete. Isusu sehurumende takaona kuti pane dzimwe nzvimbo dzakabatwa nedrought. Saka takamisa hatina kumira distribution. Tichida kuona zvichiwa kuti hapana munhu anofane kugara mune mutsipati. So ma areas anga achikabva neWFP up to end of March takaita takeover issue as government, and we are now feeding people in the areas that were being covered by WFP.
Zimbabwe inoteve kusimudzira mabasa ekubatsira vanhu nechikafu mushure mekunge chibvumirano chekubatsira vanhu chayakaita neWorld Food Program chapera muna kurume.
Tachingotarisira kuti chikaita food drive chiite zvichindoya nemarisa ari mumamaketi medu, tichitarisa kuti ndoo rakarenge riri dhora racho.
Mutengo wechingwa wotarisirwa kuwedzerwa mangwana.
Dare reparamende rinokwanisa kuita simba iroro, nekuti tikati dai kuri kuti madzimambo iwayo avanoda kuti vagadzirise, vanogona kuvapa simba riri pamutemo inonzi pachirungu statutory instrument.
Mufundisi Raymotsi vokurudzira kuti paramende kwete madzishe vagadzirise nyaya yegukura hundi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vaudza dare reparamende kuti sangano reWorld Food Program rakamira kupa Zimbabwe chikafu muna kurume, kunyange hazvo vamwe muhurumende vari kuti richiri kubatsira. Mushure mekutora mhiko, vaMasanga vati hurumende haisi kushaya hope nenyaya yenzara iri mune dzimwe nzvimbo munyika, uye inoti hapana munhu achafa nenzara. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chakasvika munyika kutanga kwesvondo rino chakauya kuzoongorora kuti Zimbabwe iri kutevedza gwara here pakuchera nekutengesa mangoda, uye chiri kuita misangano nehurumende, makambani anochera mangoda, masangano anoshanda akazvimirira, uye vanhu vanogara munharaunda dzine mangoda. Nhasi chikwata ichi change chakatarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi musangano uyu hauna kuzoitwa. Nezuro chikwata ichi chakasangana nemasangano anoshanda akazvimirira nemakambani anochera mangoda kudunhu reManicaland. Mukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mufumi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo dzimwe nhengo dzesangano ravo dzakapinda mumusangano waNezuro kwaMarange.
Dambudziko ratinaro ndiro rokuti zvinhu zvacho zviri kukwira maraw materials.
Tine urombo. Munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vaudza dare reparamende kuti sangano reWorld Food Program rakamira kupa Zimbabwe chikafu muna kurume, kunyange hazvo vamwe muhurumende vari kuti richiri kubatsira. VaMasanga vanoti hurumende iri kuona kuti hapana munhu achafa nenzara, uye yatangawo kubatsira. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamasanga vange vari kutsanangurira komiti ye Senate inoona nezverunyararo matano ari kutorwa nehurumende kuona kuti hapana munhu achafa nenzara sezvo nyika isina kuwana goro rakakwana. Vamasanga vati havasi kushaya hope nekuti kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzisina kuwana goho munyika mune chibage chakakwana. Vati hurumende pari zvino iri kubatsira nechikafu vanhu mamiriyoni mana kusanganisira avo vaibatsirwa neWFP iyo yakamira kupa vanhu chikafu muna kurume sezvainge yatenderana nehurumende.
Takagara pasi ndokutarisa maresults eZimbabwe zvanga zvabuda muongororo yeZimbabwe assessment kuti vanhu vachange vane dambudziko rezvekuti havangani. Ndokugara pasi neWFP ndokuita joint targeting tiri pamwe chete, and tapedza joint targeting we then came up with a figure yevanhu vatakaona kuti under the Zimbabwe ndo vanga vachida kubatsirwa. So joint targeting yakatibatsira chaizvo kuti takakwanisa kupana maareas nekuti mudistrict iri WFP iri kukavha wadhi yakati yakati yakati, government inokavha wadhi yakati 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 yakati, and we implemented the DC response kubva majinaizi rapera kusvika tasvika papeak hanga period ya January, February na March. Cycle ya WFP yakapera muna March, but it has very kuti vakuda muprogram kwete. Isusu as hurumende takaona kuti pane dzimwe nzvimbo dzakabatwa nedrought, saka hatina kumira distribution tichida kuona zvichiwa kuti hapana munhu anofa nenzara mune muzimbabwe. So maareas anga achikavhwa neWFP up to end of March takaita take over isu as government, and we are now feeding people in the areas that were being covered by WFP.
Vamasanga vati pari zvino Grain Marketing Board ine chibage chinoita kuti vaenderere mberi nechirongwa chavo chekupa chibage kune avo vane nzara. Pasi pechirongwa ichi munhu wega wega mumhuri anopihwa makirogiramu 10 echibage. Vatiwo chibage chinopihwa pachena pasingaitwe zvematongerwo enyika. Kunze kwechirongwa chekupa vanhu chibage pane zvimwe zvirongwa zvinobatsira kurwisa nzara zvakaita seharmonized cash transfer program icho chiri kubatsira vanhu zviuru makumi manomwe nezvishanu. Vamasanga vati kutanga mwedzi unouya mari inopiwa mhuri ine munhu mumwe pasi pechirongwa ichi ichakwira kusvika pamadhora makumi maviri kuamerica, uye mhuri ine vanhu vatatu inenge yavi kuwana madhora makumi mashanu ekuamerica. Vatiwo vaisifunga kuti nzara inobata vanhu kumaruwa chete, asi vakaona kuti izvi handizvo, nekudaro vave kupawo vane nzara mumadhorobha chikafu. Vamasanga vati vakambotanga vachipa vanhu chikafu, asi pari zvino vave kuvapa mari kuti vazvitengere chikafu vega.
People vanoenda kuzvigayo vachinogaisa, but kutown people buy minimum, and we felt it was easier administratively to distribute money.
Vaenderera mberi vachiti vanobatsirawo vapoteri zviuru gumi nezvishanu vari patongogara refugee camp nechibage. Vamasanga vati chichemo chavo chikuru inyaya yekuti vanopihwa mari shoma nebazi rezvemari kuti vatenge chibage, asi vakati chinofadza ndechekuti Grain Marketing Board hairambi kuvakweretesa chibage kana mari yavo yapera. Vachitaurawo pamberi pekomiti iyi mushandi mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vati uwandu hwechibage chakakohwa gore rino hwakadzikira nezvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana. Vatiwo dunhu remashonaland west ndiro rega munyika rine chikafu chakawanda kudarika charinoda kana kuti surplus. Mashonaland central neeast ane chibage chakawanda, asi ane mamwe matunhu madiki asina chibage chakakwana. Masvingo, Matabeleland north nesouth haana chibage chakakwana. Vajiri vati kunyange hazvo nyika yakawana chibage chisina kukwana, chibage chiri munyika chinokwana kana vabatanidza nechiri mumatura estrategic grain reserve. Asi vati zvakakosha kuti hurumende nemakambani anogaya hupfu atange kutenga chibage chinosvika kana kudarika matanu zviuru mazana matatu kubva kunze kwenyika, vachiti izvi zvinobatsira nyika zvikuru.
Millers and stock feed manufacturers should access or should be allowed to access foreign currency as well as use their free funds for grain importation.
Vanogaya hupfu nekugadzira chikafu chezvipfuyo vanofanira kupiwa mari yekunze kana kubvumidzwa kushandisa mafree funds avo kutenga chibage kubva kunze kwenyika.
Vatiwo hurumende inofanira kuona kuti GMB yatanga kuendesa chibage kunzvimbo dzisina chibage chakakwana kuti vanhu vasafe nenzara. Nzvimbo dzine nzara yakanyanya dzinoda rubatsiro nechimbi chimbi dzinosanganisira Chimanimani, Bikita, Zaka, Baitbridge, Matovo, Vulilima neMangwe. Komiti ichanyura gwaro rayo iro ichatura kuDare Senate uko richazeiwa uye makurukota ane chekuita nenyaya iyi ozotora matano pamusoro pezvisungo zvinenge zvabuda muSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Masangano evanogadzira chingwa azivisa kuti mutengo wechingwa uchawedzerwa mangwana kubva pamadhora emunyika mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 355 RTGS parofu kusvika pama RTGS mazana mana nemakumi mashanu nemashanu kana kuti $455. Izvi zviri kuuya mushure mekunge Econet yawedzerawo mutengo wekushandisa nhare mbozha. Mukuziyane zvenyaya yekukwira kwemutengo wechingwa iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weBakers Association of Zimbabwe waWellington Peyama.
Dambudziko ratinaro ndiro rokuti zvinhu zvacho zviri kukwira, maraw materials zvatinoshandisa zvinova zvinhu zvino zvatinowana nemari dzekunze zvakafanira yatinoti foreign currency. Saka dambudziko ratinaro ndirokuti pari zvino nekumbochinja kwankwaita system yelike kususpende kwankwaitwa maloni zvinova zvinhu zvakatomboafekta kushanda kwatanga tichiita, uyezve nenyaya dzeglobal crisis iriko iyi mapraizi emafuta akakwira zvisingaiti. Munoziva kuti anga achingoitawo marinita dhora kuamerica iko zvinozi tatoo kumadhola 60 ikokoko. Saka izvozvo zvese zviri kukontribhuta mukukwira kwechingwa, uyezve tinenge tine mari yedu isina kugadzikana yamuri kutaura kuti kuenda pa450 apa. Iyi 450 mari yakawanda chose zvichienderana neuremu hwatinenge tichinziri kuitika, nekuti mari zhinji dzinoretwa muno munyika tine vanenge vachishandisa musika mutema.
Asi chingwa chinonzi nehurumende chakakosha, hamukwanisi here kuwana mari kuReserve Bank of Zimbabwe?
Mari inoneta kuwana, zvinhu zvakakosha zvakati wandei. Saka tikada kutarisa kukosha kwese kunoita zvinhu, tinozoona kuti dzimwe nguva maapplications anoitwa dzimwe nguva haazonyatsokusvika akakwana chekuronga kwatinenge takaita zvichienderana nekufidha kwatinoita mhuri yedu yeZimbabwe sevabiki vechingwa. Uyezve tine vavechidiki kunyanyanya vatinomira vechidiki vari mumaguta maduku havana zvinzwisise zvemaforex auctions, havazvinzwisise kuti zvinofamba sei. Saka kana asingazvinzwisise izvozvo, nhamo ndiyo imwe chete yekuti tinoda kuti titengese chingwa, asi tichitarisa kuti chizokwanisa kuti varidzi vanoda maraw materials vakwanise kuzowana mari yavo vachivhaluata kune kumaus. Ndando dambudziko ratinaro iroro yengu, tine rubatsiro rwatinowana kuhurumende asi haruna kunatsokutikwanira nekuda kwokuti kune vakati wandei vanobatsirwa nehurumende munyaya yakadai.
Saka chiri kuwedzerwa kubva pamari kusvika pamari apa?
Iko zvino tiri kungofamba tachingotitarisira kuti chikaitawo 4 drives 50 zvichienderana nemari dzaari mumamaketi medu, tichitarisa kuti ndoo rinenge riri dhora racho, kwete kuti kuri kuda kwedu asi kuri kuda kwevandataura vanova vanotiita kuti vanodetemaina kuti tifambe. Asi hachisi chido chedu kuti zvinhu zvinge zvichikwira, tinotarisira kuti hurumende ichamira nesu sezvainosimboita makore ese ikati prioritizawo munongono zvinhu zvacho zvichidzikawo.
Mutungamiri weBakers Association of Zimbabwe waWellington Peyama vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mufundisi Reimotsi veBaptist Church vanoti dare reparamende ndiro rinofanira kutungamira mukugadzirisa nyaya yeguku rahundi, kwete zvakataurwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda nezuro zvekuti madzishe uye veNational Peace and Reconciliation Commission vagadzirise nyaya iyi. VaMudenda vakataura mashoko aya kumusangano wekomisheni yeNPRC muHarare. Vakati dare reparamende rine shungu dzekuda kuona nyaya dzeguku rahundi idzi dzichigadziriswa. Hurumende yamushakabvova Robert Mugabe yakamboitawo imwe komisheni yekutsvakurudza yainzi chihamba kwekomisheni, asi nyika haina kuziviswa zvakabuda mutsvakurudzo iyi. Mugore ra2011 masangano eSide Watch neInternational Association of Genocide Scholars akati tsvakurudzo dzavo dzinoratidza kuti chiitiko cheguku rahundi chinofanira kutariswa semhosva yekuurayiwa kwevanhu vakawanda kana kuti genocide. Vanhu zviuru makumi matatu vanofungidzirwa kuti vakapondwa kubva muna 1983 kumateveleland nemidlands nemauto e5th brigade. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga abata vamotsi.
Chokwadi chaicho chaicho ndechokuti nyaya yacho yeguku rahundi zvinoita fanika tiri kuibatira padumbu tisingairudumire titende nayo kuti tinosvika kumagumo nayo, nekuda kwekuti kana paine chiitiko chakaita vanhu vanotanga kunyatsorwidzisisa nechiitiko kuti vagozokwanisa kuti vanochigadzirisa sei. Nyaya dzeguku rahundi hadzina ruda kubvunza kuti chii chakamboitika. Saka kugadzirisa kwacho ndinoona kunge zvine chakavandika mazviri.
Tinowo vana Healing and Reconciliation Commission vari kunzi vatarisanewo nezvazvo. Zvamunofungawo imi kuti kunzi zvinhu zvigogadzirisika zvakanaka ndezvipi?
Chokwadi chaicho ndechekuti National Peace and Reconciliation ndoo ine nesimba nemurau inoita kuti vave ndivo vane simba rekugadzirisa zvinhu nekutaurira hurumende kuti zvinhu zvakamira pakuti zvinogadziriswa pakuti. Zvino tikaisa National Peace and Reconciliation padivi totora madzimambo, toti madzimambo ndo vaakuita. Chokwadi chaicho ndechekuti kuona kwangu ini hapana chokwadi chakajeka kuti chii chida kuitwa, nekuti madzimambo iwayo ari kunzi ngavagadzirise. Ndivo vanhu vacho vari kunzi vakakanganisirwa kubvira pekutanga.
Ko, iro dare reparamende harigoni kupiwawo masimba here ekuita mutemo wekuti izvi ngazviitwe zvigadziriswe zvipere?
Dare reparamende rinokwanisa kuita simba iroro, nekutoti kana dai kuri kuti madzimambo iwayo havanoda kuti vagadzirise, vanogona kuvapa simba riri pamutemo inonzi pachirungu statutory instrument, kana kuti maextraordinary powers a president, kuti pane maserious issues anenge achida kugadziriswa. Zvinogona kuitwa izvozvo, but you can't give willy-nilly or isina basis yelegal framework kuti zvinhu zvinogadzirwa. Kana vakawana zvavanowana, kana vakange vaine zvavanozviita, vanozvizorera sei kuti zvigadziriswa kana pasina murova wacho? Anosungwa nemurova wacho nezvavanenge vataura ndiani?
Mufundisi Reimotsi veBaptist Church vari parunare kuvulawayo naIvan Zininga weStudio 7. Botswana Statistics Agency inoti mitengo yezvinhu munyika iyi yakakwira nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5%, zvasiya vakawanda munyika iyi kusanganisira zvisharwa zveZimbabwe vaomerwa neupenyu. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Chizvarwa cheZimbabwe muzvare Florence Manzungu avanogara muguta reGaborone muBotswana vanoti kukwira kwemitengo kwezvinhu kuri kuitika munyika iyi chisoonekwi.
Kukwira kwaita zvinhu munyika yeBotswana zvinhu zvinokatyamadza zvikuru zvatanga tisati tambosangana nazvo kubva tichipinda muno muBotswana. Takapinda muno muBotswana 2004. Zvinhu zvakaita semafuta okubikisa, takanga tichitenga ne7 pula chigubhu che2 liters, asi tikatarisa pari zvino tichasa kukwira kwakaita mitengo yezvinhu zvakaita zvakaita sezvatinorarama nazvo mazuva ese mugore rino zvinenge zvakwira kakapetwa.
Kukwira kwemafuta edzimotokari kuri kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Mafuta edzimota aitengwa nemapula manomwe muBotswana rita rimwe chete akakwira katatu mumwedzi miviri yapfuura kusvika pamapula 15 ane chidimbu kana kuti 15.54 parita rimwe chete. Mukuru mubazi rinoona nezvemhando dzemoto reBotswana Energy Regulatory Authority vatsepa Munare vanoti hondo iri pakati peRussia neUkraine ndiyo yaita kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo.
Tisu tiri vatengi vemafuta edzimotikari sezvo tisina migodhi yemafuta munyika. Saka zvinhu zvisina kumira zvakanaka kunyika zvatinotenga seRussia neUkraine hapana zvatingaite.
Gurukota rinoona nezvemari muBotswana Muzvare Pegisirame vaudza Studio 7 parunare vari muHabhuroni kuti kukura kwezvinhu pasi rose kana kuti global inflation kuri kukwidza mitengo yezvinhu zvakakosha zvakaita sechikafu zvekufambisa nekushandisa.
Kukwira kwezvinhu pasi rose ndiko kuri kuita kuti nyika dzose dzicheme misodzi yeropa nokuda kwekudhura kwemafuta edzimota, chikafu nezvishandiswa.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGilbert Ndawa avanorarama nekuita mabhindauko akasiyana siyana vanoti kunyange zvikaoma sei vachagomera varimo.
Kukwira kuri kuita zvinhu muBotswana tiri kukuona, asi chinoitika ndechekuti tiri kutoita inonzi gomera uripo nekuti tinotoona zviri nani kuramba tingotori muno tichisenza nekuti ndiko kwatiri kusenza tiri. Saka patinenge tiunganidza nekuwana pashoma ipapo panotoraramisawo avo vari kumba.
Vaenderera mberi vachiti zviri nani kunhongera svosve nemuromo muBotswana nokuti zvichiri nyore kutsvaga mabhindauko munyika yavatorwa iyi pane kumusha.
Uyezve tinotoziva kutoti nyange zvikaoma zvakaita sei kudzokera kumba kunorema nekuti kumba kwachona tinenge tisina pekunoti tinoshanda tichikwanisa kuwana semararamiro ari kuita ivo vari kumba nekuti vajaira mararamiro ikoko.
Mhuri yevanhu vana inonzi yave kuda mari inosvika churu chimwe chete chine mazana masere chemapula. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti kusvika pari zvino mauto eUkraine chiuru chimwe chete nemazana manomwe nemakumi matatu kana kuti 1730 akanda zvombo pasi mudunhu reMariupol paZofastal Steel Plant. Sangano reRed Cross rinoti riri kunyora mazita emauto ose akanda zvombo pasi. Ukraine haisati yapadivirayo pauwandu hwemauto ave mumaoko eRussia aya. Russia iko zvino yave kurwisa zvakasimba kumatunhu ari kumabvazuva kweUkraine anoti Donbas, Mikhailo nePodolyak. Ukraine inoti nhaurirano dzekumisa hondo dzinoitwa chete kana Russia yatenda kubudisa mauto ayo ose. Vakuru vakati mudzimu wakupa ronda watinunzi dzikudye. Vamwe vachiti kamoto kamberevere kanopisa matanda mberi. Vakawanda vanongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vanoti hurumende inofanirwa kuona chaipa ronda kuitira kuti igadzirise nguva ichiripo matambudziko ezveupfumi hwenyika ayo vanoti anogona kusvitsa kuti kunge uine kusagadzikana mumamiriro ezvematongerwo enyika sezvinoitika kune dzimwe nyika. Munyika vamwe vari kudaidzira kuti dai maitwa nhaurirano kana hurumende dzemubatanidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reMedia Center vaErnest Mudzengi pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nebato rezano PF vagadzira churumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMudzengi kuti vanoona sei nezvematambudziko ari munyika.
Nyaya dzezveupfumi ingazvipatsanuri nenyaya dzezvematongerwo enyika, zvinhu zvinofambirana. Saka kana taakutaura nyaya dzeupfumi ndiri kutotaurawo nenyaya dzezvematongerwo enyika. Ndosakei hurumende dzichipinda mukusarudza maererano neurongwa hwedzinenge dzinahwo maererano nokufambisa upfumi hwenyika. Hurumende vo dzichibviswa dzimwe dzichibviswa kuburikidza nesarudzo nokuti zvinenge zvakundikana kunatoita kuti zvemamiriro oufumi hwenyika oufumi hwenyika hufambire vanhu zvakanaka kuti vanhu vawane chikafu kuti vanhu vawanewo mitengo isinganyanyi kuparadza homwe dzavo nezvimwe zvakadaro saka nyaya yezveufumi hwenyika haitombosiyani nenyaya yezvematongerwo enyika
vachirumhanzi munoti nenyaya iri mudariro yemashoko ataurwa navamudzengi
hongu ii chokwadi kuti nyaya dzezveupfumi hadzigoni kusiyana nezvamatongerwo enyika asi chiripo igaro ziva kuti nyaya yezimbabwe kana takutaura nezvamatongerwo enyika ine nhoroondo yayo ine history yayo pachirungu kuti situesheni kana kuti mamiriro echimiro chezveupfumi hwenyika yezimbabwe nhasi uno chii chakakonzeresa chakakonzeresa mune nyaya iyi mukatarisa ku1980 tatichifamba zvakanakanaka kusvika tazoita nyaya dzeminda idzidzi kubva ipapa apa zvinhu hazvina kuzomira zvakanaka nokuti vaya vakatorerwa minda ndo vangava nechauviri ndo vanga vakabata churu saka kubva ipapo zvikanzi aha matitanga matitena ndopakauya nyaya dzamasanctions aya nanhasi uno kubvira patakatora minda masanctions iyawo aripo saka itsutsuru tsutsuru
vamudzengi tiri kunzwa vachirumhanzi vari kusimudza nyaya yezvirango zveupfumi iri kunzi nevamwe inyaya inongoshandiswa nezanupf panenge paoma zvino munoti
panyaya yezvirango zveupfumi zvendingataura nezvekudzokera kune zvakambotaurwavo nemutungamiriri wenyika vamunangagwa vakati hatingarambi topomera zvirango zveupfumi tinofanira kuwana zvokuti tiite nokuti tikangoti zvirango zveupfumi zvirango zveupfumi vanhu vari kuzagwa vari kufa vachingenzi zvirango zveupfumi panofanira kuti tagadzirise vamunangagwa vakatidaro vakati hatingarambi topomera zvirango navamutsvangwa vanova mutauri wezambia vakatotaurawo vakati kana iweongoramba uchiti nyaya dzezvirango nyaya dzezvirango wakundikana unofanira kupinda zvepo kana uripo gadzirisa nyaya dzacho ndezvekauri mutungamiriri vakadaro vamutsvangwa kuna vamugabe saka izvozvo zvinopindura zvataurwa navachirumhanzi vataura vakati ivo zviri kubva kunyaya yekugovewa kwevhu hongu kana zvakadaruka ndatichinyatsoigadzirisa
vachirumhanzi manzwa mashoko ayo nevamwe vari kuti zanup f inongosimudza nyaya yezvirango panenge paoma zvinhu
aiwa handizvo ndokunga vanodaro vanenge vatinganyatsi kunzwisa kuti tinosimudza nyaya yezvirango panenge paoma handizvo vanhu vanofanira kuziva kuti makambanizi ainge ari muno kunonzi ikoko kunofanira kunge kuchirukwa mabasa aiva ananani uyezve aimploya vanhu vangani uyezve ivo vanhu vatema vombora muzimbabwe vanga vakaenda kuzvikoro zvekundoita chiyo mukazotarisa pasi rese iye zvino ikonomi the way yayava kuraniwa nandeyokuti kwava netumabhizinesi tudiki 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 saka zvireva kuti umwe noumwe iye zvino anofanira kunge ana maskills anokwanisa kunge achiita saka tikava nepfungwa dziya dzekuti hurumende inofanira kupinda mabasa akusina pasi rese
vamudzengi matanho apa hamungakurudzirawo kuti datorwa kugadzirisa dambudziko
nhaurirano ndo dzakakosha asi nyaya iripo haisi yekuti nhaurirano dziitwe ndeyekuti dzoitwa sei dzinofanira kuitwa pachena
vachirumhanzi dambudziko ringagadziriswa sei iri
hapana chakashata vana vomunhu kavakataurirana kana nyika ikava nechido zvizvarwa zvose kuzvigadzirise asi kanhaurirano inovapo kana uchinge wauya mudare racho
vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f vagadzira chirumhanzu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano remedia center vaernest mudzengi vaviri ava vanga vari parunare muharare nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare zimbabwe inoti yave kusimudzira mabasa ekubatsira vanhu nechikafu anga achiitwa neworld food program muchirongwa chakapera muna kurume mutengo wechingwa wotariserwa kuwedzerwa mangwana Mufundisi Raimotsi vokurudzira kuti paramende kwete madzishe vagadzirise nyaya yegukura hunde. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyalamukela ku-Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 19 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kungaba kungayisiso sinkwa kuphela esingakhwela, izinto nje sokulamaviki kumbe sokulezinyanga sibona ke intengo yezinto ikhuphuka.
Intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhuphuka kusasa isuka kumadola eZimbabwe yaphezu kwamakhulu amathathu $345 isiya kumakhulu edlula amane lengxenye $455. Abahlaziya ezokhetho bathi abantu abaningi abaladlabuzane lokubhalisela ukuvota ngoba bengathembi indlela lolukhetho oluqhutshwa ngayo eZimbabwe. Ele Russia lithi kulamasotsha kwele Ukraine edlula inkulungwane lengxenye 1730 asezinikele kumabutho alo edolobheni leMariupol. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhuphuka kusasa isuka kumadola eZimbabwe yangamakhulu amathathu alamashumi amane lanhlanu $345 Zimbabwe dollars isiya kumakhulu amane alamashumi amahlanu lanhlanu $455. Umkhokheli wenhlanganiso yamankampani apheka isinkwa iBakers Association of Zimbabwe uMnumzana Wellington Peyama uthi bakubone kufanele ukuthi bathathe lelinyathelo ngoba intengo yezinto abazisebenzisayo ezigoqela ingqoloyi layo isikhwelile. Ekhuluma leStudio 7 namuhla, uMnumzana Peyama wengeze wathi enye imbangela ikulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Ngemali yaseMelika, isinkwa esisodwa sikhangelelwe ukuqhubeka sibiza idola elilodwa. Ukukhuphuka kwentengo yesinkwa lokhu kuza ngesikhathi intengo yezinto zonke ezigoqela impuphu, ichukela, amafutha okupheka lokunye layo iqhubeka iqansa ngesilinganiso esikhulu. Lokhu sokulethele uZulu weZimbabwe ubunzima obumangalisayo. Namhla khona inkampani kamakhalekhukhwini e-Econet ikweze imbhadalo yayo yokungena ebulenjini be-internet okulinyathelo elikhangelelwe ukulandelwa ngamanye amankampani encingo yilobanini. Sixoxelo nobhalajikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU uMnumzana Japhet Moyo.
Xa umangalisa abaningi ke ukuthi isinkwa siyakhwela kusasa, kungaba kungayisiso sinkwa kuphela esingakhwela, izinto nje sokulamaviki kumbe sokulezinyanga sibona ke intengo yezinto ikhuphuka ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga. ngoba phela imali esisebenzisayo khanya inkambo uyayala.
I-Connect layo sibone namuhla ikhuphula imbadalo yedatha yokusebenzisa umakhalekhukhwini ukungena ku-inthanethi. Elithini ngalokho?
Kuzabangela ke ukuthi izinto zonke nje njengoba sikhuluma nje ngokukhuphuka kwezinto. Ukuthi izinto zikhuphuke zonke ngokuthi ukuze ubhizinisi phela ahambe. Abantu basebenzisa ucingo umakhalekhukhwini yiyo ke indlela abantu abacommunicate ngayo ekhambisa ubhizinisi. Ukukhuphuka kwakhe ukwengezelelwa kwakhe imali kutsho ukuthi ke sesizabona ke singathi ngesilungu knock-on effect, sizabona ke izinto zonke nje sesizathola ke intengo eyaphezulu. Abamabhizinisi ngokubazi kwethu abantozilutho ama-prizes akhanjiswa ku-consumer ithesezi zathola nzima abamabhizinisi abahluzi.
Uhulumende uthi osomabhizimusi abakhuphula intengo laba basebenza lezitha bazama ukumgenqula, lina ngubani elimsolayo?
Akukutsha njalo ukuthi nxa umakanika esahluleka ukulungisa ke imoda abesesola ke isipanela azisebenzisayo akuqali, baningi ke abanjalo. Ngokubona kwethu ngama-policies amabi akunamuntu olwisana lomunye lapha. Nxa sikhangela ke ezomnotho ukuthi ngubani ozambe esidukwini.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Abenhlanganiso esebenza lozulu iUnion Trust of Zimbabwe bamanyanela bohlangothi lwezempila kahle kuKhansili yakoBulawayo ekusunguleni umkhankaso wokulimukisa uZulu ngodubo lofuba osolusehlula eminye imithi abaluthi drug resistant tuberculosis. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Emizameni yokumelana lofuba olulenkani lolu olwe drug resistant TB, abe Union Zimbabwe Trust baphakathi kokuhamba ezindlini belimukisa uZulu ezweni ngokuqhakatheka kokuhlola lokwelatshwa ufuba lusaqalisa. Umqondisi weUnion Zimbabwe Trust, umnumzana Ronald Ncube, uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Siyakhankasa sivikela abakhokheli bezigaba kuze izakhamuzi zaziswe ngokuzivikela kulomkhuhlane. Ukuthi bengenza kanjani ukuze bathole uncedo esibhedlela lemaklinikhi. Kule mishina yokuhlola lomkhuhlane esizaphathisa ngayo amaprovinsi amathathu aguqula iBulawayo, iMidlands, leMatabeleland and South. Abantu babanjwa lomkhuhlane bazaphathiswa ngama-food hampers nangokucetshiswa ngokwelatshwa kwalomkhuhlane nangokuvikela okumemetheka kwawo.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba.
Isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esiyabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule TB. Leso sithi ke laba babe HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele TB. Abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela bese khwehlela isikhwehlela esilegazi. Abanye ebese cikezeka umzimba, uyabe engakhwabithi ukudla. Abanye bese ginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza amaphilisi abelapha ngawo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube lokukodwa kwakhona kuphela. Siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela ngoba iTB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Siyabe senzela ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla.
Umongi omkhulu kukansili yakobulawayo umnumzana Claude Kuphe uthi inani labantu abelatshwa iTB lababulawa yiwo liphezulu kakhulu ngoba bayabe bevele beleminye imikhuhlane egoqela eyezinso, inhliziyo leminye.
Okwakhathi sinxa sikhangele ispecial umnyaka lo odluleyo 2021, nxa sikhangele iTB i-death rate abantu abafayo ngo-2021 baku around 16%. Nxa sikhangele iminyaka engu-5 edluleyo, i-death rate yethu kade iku-13-16%. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi okubangela abantu bafe yikuthi babele eminye imikhuhlane esithi ngama-comorbidities.
Ukhuphe uchaze ukuba izibonelo ze-COVID-19 le-TB ziyahambelana okwenza abantu baphuze ukuyahlolwa belatshwe.
Okunye especially nxa sikhangele i-TB ukuthi izibonelo ze-TB leze COVID-19 zingani ziyahambelana. Konke kungumkhuhlane abantu abatshengisela ngokuthi kuyaba kulohlupho esifubeni, kwesikhathi bekhehlela, kwesikhathi bengaphefumuli kuhle. So abaningi abanye bangani ukuvanjwa i-COVID-19 bayakwesaba, okwenza ukuthi nxa bengathi besizwa bengazwa kuhle, kukanti kwesikhathi kuyaba kuyi-TB bebesebesesaba ukubuya emakliniki.
Umhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafumanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe-drug resistant tuberculosis. Ikhansili yakobulawayo njengazo zonke indawo zelizwe ibhekane lalolu dubo. Kungalesi sizathu uhulumende lekhansili yaleli dolobho besungule uhlelo lokusebenzelana lenhlanganiso ye-Union Zimbabwe Trust. Kwabekwa inkulungwane eziphose zifike amakhulu ayisithupha zamadola emelika i-599,000 yokuqhuba lolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abahlaziya ezokhetho labeZimbabwe Electoral Commission bathi ukhetho soluphazamisa ezomvikela ngoba kulapho abantu beZimbabwe abasuke bathane khona. Abanye bathi njalo inengi alisela dlabuzane lokubhalisela ukuvotwa ngenxa yendlela lolukhetho oluqhutshwa ngayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abezeki betesa abezombusazo umlando ukuthuthuzela udlakela ngezikhathi zokhetho osokusenza abantu ukuthi bengasukumeli phezulu ukubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota. Bethi inani labantu abangasela ndaba lokubhalisa ukuvota elizweni lengeza ukuba abantu abasathembi inhlelo zokhetho lonke nje olwenzakala elizweni. Ekhuluma emhlanganeni wezeki umsekeli kamholi wezeki umnumzana Rodney Kiwa uthi ukhetho lweZimbabwe soluyingozi kumvikela welizwe. Isiphathamandla sezek umnumzana Intwele Silayigwana uchasisa ngasabe kubone ebantwini beqhuba uhlelo lwabo lokukhuthaza uZulu ukuthi abhalise ukuthola ilungelo lokuvota. Umeli webhinga North umnumzana Prince Dubeko Swanda usole izeki esithi kunengi okumele kwenze ukuze umsebenzi wayo wamukeleke kuZulu.
Sizwile ukuthi izeki itshele intatheli zezindaba ukuthi khona ukhetho kuleli lizwe soluyi-security threat ngenxa yokuthi abantu abasela themba ngama-processes awama-elections kuleli lizwe. Kuhle ukuthi lokho kubonwa yiyo izeki, kakubonwa ngomunye umuntu, ngoba izeki yiyo inhlanganiso okufuza ukuthi yenze ukuthi ukhetho kuleli lizwe luthemba kahle. Abantu bonke beluthemba ukuthi nxa kuthe khona nthengi yabo yakhetha ukansila onguye okuthiwe yizeki nguye okhethiweyo kuyabe kunguye selisibili.
Usibanda uqhubeke esithi kusobala ukuba izeki isekela ibandla elibusayo esipha umzekeliso wokhetho olusanda kwedlula olwama by-elections.
Qalisela kusilayigwana onguye u-CEO wakhona Liphutho. Bengasitshela amanga bethi bona hayi no ngaretire esibuthweni ngamanga wona lawana. Because sonke siyakwazi ukuthi umuntu wonke oke waba Libutho akayekeli ukuba Libutho, uyahlala eLibutho ngoba ugcina esiba kuthiwa i-reserve army. So uyabe engekho emsebenzini full time kodwa Libutho ubuswa yibubutho. So asivumelane nini ukuthi khona wonke oke wangena esibuthweni kumbe wake wangena ku-CIO kumbe wangena esipoliseni kuleyana inhlanganiso engakhwalifayi ukuthi abe khona ku-secretariat.
Isikhulumeli senhlanganiso yekhaya vote umnumzana Nkosikhona Dibiti uthi kumele izeki isebenze nenhlanganiso ezizimeleyo ukuze abantu bayethembe.
Njengekhaya vote esikunanzeleleyo ukuthi abantu abaningi balolwazi oluthile ngokuthi ama-elections ahambi kahle eZimbabwe because of ama-reasons achiyeneyo. Okwenza ukuthi abantu bengayitrust izeki ukuthi khona impumela yokhetho eZimbabwe ihlala i-contested ukuthi akukhanye ukuthi owinileyo mbani, ongawinanga ngubani, omunye la ehambe egijima ekhotete hayi mengwinileyo lapho awuhambanga kuhle ngaleyo ndlela. So uhlupho olukhona kakhulu ukuthi ama-citizens wona ngokwawo abantu bathi khona ama-elections la akho transparent. I-transparency itsho ukuthi khona abantu bavunyelwe ukuthi babone ukuthi i-process yokhetho leyana lama-stages achiyeneyo.
Ekugqithweni kokhetho lukamhlaka 26 Mbimbitho, amabandla aphikisayo ethesa izeki umlando wokuba isikela ibandla elibusayo ngokulipha ugwalo lwamabizo abantu abavotayo incitshe amanye amabandla. Abezeki bathi bayenza konke okusemandleni abo ukuba ukhetho lweZimbabwe lukhululeke njalo lwamukeleke kuZulu. Bekhuthaza abamabandla aphikisayo ukuthi kumele batsho abakhuluna ngakho kibo ukuze babone ukuba inkinga ingaphi sibisibili kulokuthi baye besola wabethula izindaba lasezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini eze-social media. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
ELeRussia lithi kulamasotsha kwele-Ukraine edlula inkulungwane elengxenye 1730 asizinikele kubutho lalo edolobheni le-Mariupol. Ngasikhathi sinye iCongress yeMelika isikhethe unkosikazi Bridget Brink ukuba ngummeli waleli lizwe kwele-Ukraine. Elemelika lavala isigodlo salo kulandela ukuhlaselwa kweUkraine ngeleRussia ngombimbitho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party.
Esikwaziyo ukuthi amabutho eUkraine ngawali wodwa.
Ncediswa mbani kubaba Mabhena?
Alwa lamabutho eNATO. Kodwa siyakwazi iRussia iyahlasela kakhulu eUkraine. Yikho ke sisazi ukuthi lo mongameli weUkraine Genesis Fire akayifuna isikho ukuthi bayanqoba empini le ekhona e-Eastern Europe. Bamele NATO, njalo utshelwa yi-NATO ukuthi engavumi isisifaya ngoba siyabona amanye amazwe afana labo Sweden lawo esefuna ukungena ukuthi abe ku-NATO. I-NATO kayifuni ukuthi ithi yona iyehlulwe Ukraine ngoba kakuso Ukraine le-Russia ezilwayo, i-Russia ilwa namabutho e-NATO phakathi kwe-Ukraine.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena ngunobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Dumisani Theke Malinga olandela okwenzakalayo kwele Ukraine.
Lapha into engiyibonayo mina ngiyokuthi kusukela ekuqaleni nje iRussia yayingahlosanga ukuyakulwa le Ukraine. Yayihlose ukuchaya iUkraine. So ke ngokungena kwala amanye amazwe lawa awe-NATO lamanye aseduze khathesi sikhuluma la ngabo Japan and the rest yikho kwenza ukuthi iUkraine ibe namandla ukuthi layo imisane leRussia. So ke yikho sekule mpi ke manje ukuthi sokulwiwa, which is what okuyikuthi vele iRussia yona yayingazimiselanga ukuthi zakwenza, yayimisela ukuthi izafika nje chaye iphenduke babuyele befundise iUkraine isifundo.
Ye ungathi lapho ke xa sikhangela kwenziwe ngamasosha akwele Ukraine azinikele kubutho lakwele Russia,
nxa kwenzakele iqiniso ukuthi bese begonjolezelwe. And singakubeka sithi thina yinto evele siyilindile ukuthi ibiza kwenzakala, ngoba ungathiwa khangela kahle uzothola ukuthi kunzima ukuthi baphume phakathi kwempondo lezo zenzwe iRussia. Labameli bamanye amazwe akade eseRussia khona kulwiwa sebencedisa iUkraine, so uqondile manje ukuthi iRussia ibasuse ukwenzela ukuthi layo iphindisele. Ngento yabona into yangikhona, into ekhona ikuthi sekulwiwa njalo sebesilwa lawona lawo mazwe, yikho mina engibona ngazani kuqondile ukuthi iRussia ithathe inyathelo lokuthi layo iphindisele njalo itshengisele lokuthi no sekulwiwa ke lapha.
Umnumzana Dumisani Tege Malinga ulandela okwenzakalayo kwele Ukraine. Live Talk ukuhlelo asihluzeni bomama lamhlanje isikhangela inhlelo eziqhutshwa ngomama ukuziphilisa ngenxa esimeni isokudilika komnotho. Amabandla aphikisayo athi uZulu weZimbabwe kumele avote ngobunengi akhiphe iZANU-PF embusweni kukhetho lomnyaka ozayo ngoba isiyehlulekile. Linkuthazo iza ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka utshabalala ngamandla njalo intengo yezinto ezijiyeneyo layo ikhuphuka. Idola leZimbabwe lalo likhithike ngesilinganiso sokungamashumi phose amahlanu ekhulwini 49% nxa liqathaniswa lelemelika emkambo kahulumende. Emkambo kahulumende ngeviki edluleyo idola lemelika elilodwa belithengwa ngamadola alikhulu alamashumi ayisikhombisa 173. Kodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamashumi phose ayisithupha 258. Emkambo wensita khona idola lemelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe asukela kwangamakhulu amane 400 kusiya phezulu. Ngaphandle kokukhuphuka kwentengo yezinto esigoqela ukudla lokunye, indleko yokufona layo isikhuphukile. Ukuhlaziya loludaba sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule endawonye lelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Bednico Bebe osungula lingxoxo.
Nxa unomuzi ungubaba owakhileyo emzini wakho, abantwana bakhangelele ukuthi yonke into eyenzakalayo ubaba uzabadingela okokudla, uzabadingela okokugqoka, uzababhadalela i-school fees, uzabathengela yonke into efanele ukuthi imuhlile layo. So kuyafanana ke nelizwe, ilizwe nxa linalabo abalikhokhelelayo sikhangelele ukuthi yonke into eyenzakala elizweni yiyo abayikhangeleyo ukuthi mayifanele ukuthi ilungiswe. Ungakhangela ke ezomkhonomi kathesi eZimbabwe, okuliqiniso sibili eliqinisekileyo yikuthi ke labo abafukusayo ezomkhonomi eZimbabwe ungani ziyabakhulela. Zibakhulela ke abafuni ukuvuma ukuthi ziyabakhulela ukuthi baze bayenelise ukuthi bancediswe yilabo abenelisa ukuthi khona babancedise. Nalo futhi-ke bale mthupho olukhulu lokuthi lapho abehluleka khona badinga ukusola omunye umuntu ukuthi nguye obenza behluleke. Ikanti-ke hhayi ukwehluleka kuthi ukuthi khona ulwazi abungalwalo. njalo ekubuseni lapha kwesithathu nokubusa kwangkhona uyabonga kuphiwanga phela into lezi ziphuma egazini zisegazini ngoba phela ungakhompeya iZimbabwe namanye amazwi kuyathengisa ukuthi hhayi eZimbabwe kulokwehluleka okukhulu kakhulu ngoba thina sisuke kumkhononi okade kungcono sithatha ilizwe ngesikhathi sika-1980 sesifike ezingeni lokuthi sesiyilabana asebebalelwa emsileni ngokwehluleka ukuthi siqondise kumbe silungise ezomkhonomi wethu. So ngaleso sizathu-ke hhayi mina ngesilungu ngathi I put the blame squarely on government, especially the government of the ruling party ZANU-PF.
Uya muzi yakhuluma ubaba uBhebhe babagawule kuthiwa sokulehlulo kuyinto lokhu kuthi kulehlule kunjalo lisuke lidinga abathakathi lapho kungela abathakathi khona.
Ye ngiyamuzwa sibili mzuku laphana ngiyamuzwa uBhebhe uyakhuluma sibili. Ye kodwa owami umqondo uthi mina engibonayo ukuthi abathakathi bakhona. Abathakathi bakhona abakhona vele abaloya emini lebusuku. Ngoba ungakhangela ukuthi isabhothi yethu ekhona kwe-economy inganani, isenziwa ngubani, kuyacaca khonokho. Ungakhangela umona abasiphakathi kwayo, obuningi kwakhona nkomo yisabhotaji kuphela yodwa ekhona egcweleyo eyabantu abayibo bafuna ukwehlulekisa uhulumende. Khonokwane ngike ngakukhuluma ngathi umthuli usebenza 24 hours a day ezama ukuvala izikhala zamatsoti lamasela atentayo. Manje nxa umthuli kuyavala ngapha elinye isela libhoboza ngapha njengegundwane, naye kuyavala ngapha elinye isela libhoboza ngapha amasela abhoboza ngapha. Umthuli ngumuntu ongalaniyo esebenza ubusuku lemini, kodwa amasela la lamatsoti la amfune ehlulekile, kodwa amanye akhona kadingi kwehluleka, awona adinga ukudla kuphela, abakhethi ukuthi badlani. Yilabana abantu abangadlale le ngcekeza nje. Ibi lanxa ungagoqela imali ngothuzi bangayigezisa bayisebenzise, lanxa ungathi kumbe bebuye bethole ikhanda lomntwana belithengisa behamba belithengisa abantu bakhona esihlabo lapha eZimbabwe. Angikhulumi ngokomabandla ezombuso asezepolitiki, hhayi ngikhuluma nje ngomhlobo wabantu, imikhambi yabantu esesinayo kuleli lizwe ababulala ilizwe labo, okuyinto zokuthi bale yakhe bona bayalibulala labo ilizwe. Yiko uhlupho esilalo ngabantu amaZimbabwe nje esilawo kade ezamzuka, kugcwele amasela, kugcwele i-corruption, kugcweleni yonke into kuyafanana nje.
Nanso baba Pepe.
Bakithi ngike ngishilo ngangikhuluma lapho ukuthi nxa ungubaba ungabona imuli yakho isehluleka ngokuyiqondisayo. Yabona-ke kulicala kumbe ngithi akukho emthetheni ukuba nesiyela. Sinamapholisa okufanele ukuthi abophe abantu, sine-anti-corruption okufanele ukuthi ibophe abantu. But esikunanzelelayo ukuthi khona okwenza ukuthi abantu babe balutshwana babotshwa yi-anti-corruption namapholisa yikuthi abaningi bangikhona abayimvolved kwi-corruption yale ekhulunywa wabo uGawule yibo kanye abasemqoka ekubuseni kwelizwe. Ofitha ukuthi nxa kufanele ukuthi ngababotshwa kababotshwa ngenxa yokuthi yibo ababe besatshwa ngamapholisa abantu be-anti-corruption. So ukuthi kuqonde lapha ungakhohlisi into sithi sona inhlanzi iqala ukubona ikhanda, ingavele ibona ikhanda ihlanzi yonke sibonile. So kuthi ukuthi lapha ezilohlupho lokuthi ekhanda yikho lapho kubone khona, nxa singazange silungise khona phana phezulu ibonake akulanto esizayenza ngoba imithetho ikhona ebopha abantu, amapholisa akhona, iy'ngadi ezibothwayo zonke zikhona. Why abantu bengabotshwa nxa kuwukuthi bayaganga benza okungayisikho? Ngikakubisela nje into eyenzakale maduzane lapha, lapho ofica khona ukuthi uhulumende uyaphuma namhlanje esithi yena akusela muntu bhenki okufanele ukuthi iboneke umuntu imali, athe sebona ukuthi leyo decision ayenzileyo akayenzi, abe sechibilika futhi avukeze ukuthi hhayi selinganika futhi abantu imali. Ukhanye ngani layo uhulumende kavele kayazi into ayenzayo.
Udaba lwenkohlakalo baba Gawule sesike sezwa umongameli laye elusola esithi bakhona abantu abakhohlakeleyo kuhulumende. Abanye bathi abantu labo kababotshwa ngoba ngabangane bakho umnangakho.
Baba Nkomo, abantu yazi ilizwe leli yamangalisa ngoba abantu bayafisa ukuthi ngabe umnangagwa uba lipholisa, upresident umnangagwa abe lipholisa, abe yizakhi, abe yikho konke, abe yikhothi. Amasela la nxa ebanjwa engaye ekhothi, ekhothi iyabayekela. Ngibona amanye amasela e-Victoria Falls ngale town council yena la e-MDC kade ebanjwa kubeyekelwa abe-CC bona bana wonke kumbe ngaye ezanupiyefa amasela akhona kumbe lani amakhothi afike abayekela. Izakhi yona layo nxa ingasebenzi kufuna thina njengamaZimbabwe sibambane. Kanti ingani abantu bayabambana ngezinye izinto ezithile,
indawo yangabambani besola amakhwetha ukuthi adinda besekele ukubopha amasela.
Umnumzana Belief Gawule ngowezano PF bexoxa endawonye lo mnumzana Petniko Pepe owe Triple C. Lithiye indlebe kweze kuseni kusasa lizwe ihlandla lesifili ilalingxoxo. Kwanele Mthwakazi yimi untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri eZimbabwe.